Chokwa chinzite kuti hapana asikuona kuti coronavirus yasvika mudhuze nemusha wedu. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti dzimwe nyika dzakatikomberedza dzatotora chipozisheni yekuti zvikoro nemapublic gatherings ngazvimbovharwa. Nepamusana pekuti zvirwere zvikadzimara zvazopinda muvana, especially vana vanenge vari vana vechidiki vakanekuwanda neuwandu hwavo, tinogona kunge tatozvisikira mutomu zvisiwo. Nepamusana pekuti tikatarisa zviri kuitika pasi rino rese, chirwere chikatanga nemamiriro akaita health system yedu, tinogona kuzvochema mangwana. Saka tati ngatigare tagadzirisa nyaya iyi zvisati zvasvika mumusha. Nepamusana pekuti chiripo ndechekuti tikaramba tichinyeperana tichiti chirwere ichi ndechevarungu, ndechevanhu vanoti dzvanyirira, tichabva kuona kuti chirwere chapedza chabata nezvitese, tichatozoshorwa ramangwana sevanhu vakatadza kurongekana nekugadzirisa musha wavo vachiona mhepo yembambare ichibva kure.
Saka mawana mhinduro here kubva kuna vamatema?
Tsamba yaenda kuhofisi kwavamatema nhasi, saka tomirira kuti pamwe mangwana kana kusvikira mangwana vachatidaidza. Asi kuona kweduka nyaya iyi inyaya yekuti inofanira kutokurumidza kugadziriswa. Nosikaramba takadaro, ikazobvunzi yabata, tinochema mangwana, nekuti nezvevarairidzi vedu vepitz vari kumabhodhi, vari kuplumtree, kuramakomane, vari kubreki bridge, nevari muzvikoro zviri kumanika nenduku nese vanhu havachakwanisi kudzidzisa nekuti vari kutsva. Taichakurumidza kugadzirisa, tisatapinda mudambudziko nekuti havari kwesheni yetime. Tinokombanze tagore richiri nyoro, tinosvika kumirira kugadzirisa zvinhu zvedu nguva iripo.
Asi vamajongwe, mungaona hurumende ichitora matanho here ipo pasati paita munhu atawanikwa aine chirwere ichi muZimbabwe?
Kazhinji kazhinji nyaya iyi toona kuidzisimisa, nekuti takatanga kuona nyika ino ichitobvunza kuti tine kapasiti yekukwanisa kurwisa korona, tine kapasiti yekudzivirira, tichiziva isu kuti vanhu vanenge vatsva nemoto chaivo, vatinoziva kuti munhu atsva nemoto anoitwa sei. Tiri kuwana vachiwana dambudziko muzvipatara, muchinzi mabhandeji ashayikwa, pashayikwa mishonga yekuti vatonhorerwe kutsva kwavari kuita, kwazoti vana korona vachitombozva kuti inotsvagwa pai kana kuti inotsvagwa sei. Vakazi chee vari kuda kubereka varushaikwe kuberekera, asi nhungu dzaane makore dzichiitwa. Ko chirwere chatisingazivi kuti chinouraya chinoonekwa sei, mathermometa hatitorina. Saka ndaitikumbira kutai vanhu vangonzwisisawo kuti ngatigadzirise problem. Zimbabwe inenge yatingatiite transit country.
Imiwo sesangano repitz, zviyo zvamuri kuita mudzidziso pamusoro pecoronavirus?
Totangira kumahofisi kwedu, taita murau wekuti tese pahofisi pedu panopindwa nevanhu pave nematengi nemvura inenge yakaiswa sanitizer mukati, kuti uvenge asvika pahofisi pedu anotorawo mvura achigeza maoko asati akwazisa mumwe kana kubata zvinhu zvepahofisi pedu. Tokurudzira varairidzi vese kuzvikoro kuti ngaiite poriti muchikoro pega pega, kuti ngapaiswe gaba, paiswe sipo, paiswe mvura, kana paine masanitizer oiswa panhu, nekuti zvinhu zvatikuona kuti even kumagovernment buildings hazviko.